takatanga kusangana nezviro kuma 6 zvemanheru ndingangoti tikazongopedzawo dzakuda kusvika 6 nhasina kusena asi ndinofara kutaurira mhuri yezimbabwe kuti wakanga uri musangano wakabudirira takakwanisa kuti titi pachinhano chino tapedza kutarira bumbiro ranga riri pamberi pedu tikabvumirana tese kuti bumbiro iri ranga richifamba mberi richienda kuvakuru nekuti rizikanwa nevanhu vemuzimbabwe
saka riri kutarisirwa riini kusvitswa kuvakuru
dei zvaikwanisika taitozviita kana mangwana chaiye kana vakuru vacho vese varipo kana vese vaona kuti vakwana vapo tobva tangovapa bumbiro ravo
papa chine here zvanga zvichinzi zvingada kukwenenzverwa
munoziva kana munhu uchiita basa rakakura kudai zvinhu zvese hazvingotitswenene nguva imwe chete zvimwe zvinosarawo asi munozona makangoshinga kuti ngatigadzirisei ndondamaona tapedza usiku hwese tikakwanisa kuti tinge tabvumirana pane zvakanga zviri shoma zvanga zvasara
zvii zvamungada kuti vana vezimbabwe vazive pamusoro pebumbiro irori
iye zvinei zvijonga ndangasina kuti ndinyatsopinda mukuti rakamira sei rakamira sei nenyaya yekuti hazvisati tapaka kuvakuru kuti vazonzwa kustudio 79 vedueya mukuti hazvina kunakawo saka ndanga ndiri kuti kana tangopa vakuru ava indichaita press statement kana zvikwanisikana chaita futi yatoti ministerial statement kuparliament kuti vanhu vazive kuti tiri papi kuti vanhu vazive kuti bumbiro iri rakamira sei asi ndingangoda kuti nditaurire zvangu vanhu vechidimbu kuti sekuona kwangu zvangu bumbiro iri ndorekutanga muzimbabwe rinopa kodzero dzakawanda pane nyaya yefuti yanga iri nyaya yekuti vanhu vanya kuti toda kuzva kuti unokwanisa kuita mugari wemuzimbabwe here ugoita mugari uri nemwe nyika ndoda kuti titaure zvakare kuti kana uri mugari wemuzimbabwe akazvarirwa muzimbabwe atinoti citizen by birth unokwanisa kunge uri ungangotore mugari wemwe nyika nekuti takati hapana mutemo unokwanisa kuti unge uchichinja munhu asitoti muzvarwa wezimbabwe akazvarirwa muno poita kuti nyaya yanga ichinyanya kunetsanetsa zvikuru yekuti matunhu anokwanisa kuti azvitonge here hungu takakwanisa kubvumirana ipapo poita nyaya yekuti waingoti kana wagara pachinzvimbo wange waita pfirapo saka takati isusu aiwa iye zvino izvi kana wachipinda pachinzvimbo ziva kuti kana makore ako mashana akwana woziva kuti aiwa wakumboendawo kunofudza mbudzi kana makore ako mashana akwana asi vanoona kuti unenge uchiri kumbochovha unoita mamwe makore mashanu kana zvapera izvozvo kana ukachovha kana kudzi wakaita se chiendawo tione mamwe manywanywana atinoti matem limits matem limits ari kumacommissions atinoti maexecutive nemaindependent commissions ari kumapolitician ana president asi haasi havo kumamembe eparliament saka ndoona kuti chinhu chikuru ichocho